This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 19, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire, nchiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kurwisana koramba kuchenderera mberi muZANU-PF, mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vachiratidza kuva mutete pakuedza kwavo kudzima moto uri mubato iri.
Mutungamiri weDemocratic People's Party vatendai biti vanoti kunetsana kuri muZANU-PF kunogona kukonzera hondo kana zvinhu zvikasagadziriswa nechimbi chimbi.
Vakawanda kumasvingo voratidza kusafara nedanho reZANU-PF rekuitira vaMugabe mabiko ebafude kudunhu iri vanhu vachifane nzara.
Kanzuro yeguta reHarare yobuda neurongwa hutsva hwevanhu vanotengesera migwagwa muMbare.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Boka revechidiki muZANU-PF nhasi rashoropodza vatori venhau nekunyora kwavari kuita kurwisana kwezvikwata zveZANU-PF zviri kurwira masimba. Mutoro wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara nevatori venhau pamuzinda webato ravo reZANU-PF muHarare nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki mubato iri, vapupurai togarepi, vashora vatori venhau nekunyora kwavari kuita zviri kuitika muZANU-PF panyaya dzokurwira masimba kuri kuitwa nechikwata cheGeneration 40 kana kuti G40 chinonzi chiri kutungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika Amai Grace Mugabe, pamwe nechikwata cheTim LaCoste chinonzi chiri kutungamirirwa nemuteverzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. MuZANU-PF muri kuitwa bvonda waponda matambiro ezvidhakwa, vanhu vachirwidzana masimba zvasiya bato iraita zinyekenyeke. Asi vatogarepi vanoti bato ravo rakasungana seutare, vachiti vatori venhau ndivo vari kukuchidzira moto nepeturu.
Hatina bvonda waponda. Handinonzwa, takabatana. Vanyori venhau vamwe vacho vanenge vamwawo chongopisa. Vamwe vanova vanovengana naye, vamwe vane zvavanenge vachida kuti zvibude pachena, vamwewo vanomiriravo ma-counter revolutionaries. Saka chidoko-doko chavanzwa, vanochitora chokudzwa kuti zvavanova varira zvibude. Asi hatifari nomunhu unonyora zvisizvo pana vaMugabe. Hatifari munhu anonyora zvaanoda pana vaMunangagwa. Hatifari pano munhu anonyora zvaanoda pana vaMpoko. Hatifari munhu unonyora zvaanoda pana First Lady wenyika ino. Takagumbuka, tinogumbuka zvikuru namameseji namapicture munonge muchiisa pamanyuzipepa enyu. Mukafarira kuparadza nyika, mukafarira kutokonya vamwe, mumwe musi tinodavira, mumwe musi tinokuvhunzai.
Mashoko avatogarepi aya anoyo apo mutevedzeri wavo vakudzai Chipanga vakatyisidzira kuti vacharatidzira pamahofisi ebepanhau rehurumende reHerald pamusoro pekunyorwa kuri kuitwa kutatsurana kuri muZANU-PF pari zvino. Zvichakadai, vatori venhau vakawanda vanoti mashoko eboka reZANU-PF Youth League aya anokanganisa mashandiro evatori venhau munyika. Mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vati vatori venhau vanofanira kushanda vasingatye, vachiti veruzhinji vane kodzero yekuziva zviri kuitika mubato riri kutonga sezvo upenyu hwavo huri mumaoko ebato riri kutonga pari zvino.
Handifunge kuti vanga vanyatsofunga zvakanaka apa pavataura kuti hatifanira kuripota zvinoitika mumapolitical parties, nekuti majournalists ndonzeve nemaziso evanhu vari kunze kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika munyika. Majournalists anenge achivataurira kuti zvakati zviri kuitika kwakati. Semajournalists isusu chisungiro chedu ndechekuti tinenge tichitaura nekunyora about zvinhu zviri kuitika mumapolitical parties, mumachurches, musociety nekupi nekupi, and hapana kana chinhu chinokwanisa kuti chititadzise kuita basa redu iroro, nokuti kana muconstitution takatopiwa mvumo yekunyora izvozvo.
Vatogarepi vaenderera mberi vachitiurongwa hwemhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nemaviri kuchaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe neSvondo hwave pachinhano chepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti kunetsana kuri kuitika muZANU PF kunogona kukonzera kusagadzikana kwenyika kana kurwisana pachideuka ropa mubato iri zvinhu zvikasagadziriswa nechimbi chimbi. Mubato reZANU PF maita kunetsana kunotyisa pakati pevanhu vanonzi vari kutsigira chikwata cheG40 chinonziwo chinotsigira amai Grace Mugabe nechikwata chiri kunzi Team Lacoste chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuziya mamiriro akaita zvino munyika, tabata vabiti.
Tine vana vasiri kuenda kuzvikoro, mushonga hakuna. Kune nzara, 3.5 million Zimbabweans have to be fed. Deno zviri zvekuti ndezvenzara chete. Koi mhirizhonganya yekuti every newspaper kungotukana nekuvengana kweZANU PF. Goreria ndimujuru, mujuru azoshata, mujuru azoshata pakai. Hongu mamudzinga, mamudzinga paipai. Hoyo Mnangagwa uya achata, muchamudzinga futi Mnangagwa uya. Mangwana ndikasiri kuwere, mangwana ndi Jonathan Moyo. Zvose zviri kuitwa nekubudikidzana kuti vamugabe nemhuri yavo. Vanofunga kuti ivo vega ndo vanofanira kutitonga muno muZimbabwe. Ende pane nyaya yazouya yazoshata, nyaya yemarudzi. Nyika haidi zvetribalism, nyika haidi zveethnicity. So ndiri kuona kunge kune vanhu vada kutiendesa kuhondo, kune vanhu vada kutidzokere vanokwera ropa. So vagarisa vasangamwe ropa revanhu iri vada hondo. Ezvino makunorova gandanga, gandanga ratadzei. Kanagaraka kusunungurai kuti mugare mumabhenzi wai nedzimba dzamuri kugara idzodzo, igandanga rakakupinzai ipapa, asi maakunorova gandanga netie gas nezvimwe zvimamwe mishini zvatatamboona neimwe mvura yepepo yatatamboona uri kuzoti nayo tongoiona kuna naIsraeri uko, but nhasi taiona muno muZimbabwe ichidiridzwa gandanga rakakurwirai.
Asi patasvika apa vabiti panodzokereka here kana kuti kwangova kumawere?
Takumawere, paakutoda kuti munhu mutema apfugame nemabvaya aise muteuro. Taisa muteuro uya uya uya. Ngatinamate kuti Mwari atipe mukana wekuti tinoona wisdom yekuti mapoka ese titaura including ZANU PF tivake hurumende yeNational Transitional Authority.
Tiri kuonawo mai mujuru vaumba bato ravo reZimbabwe People First iri. Muri kutaura navo here?
Hunde, tiri kutaura navo, tiri kuingenja navo, ende munoziva inini kuti ndiri gweta revamwe vakuru vavo vakafanana savana Mutasa, savana Basikiti, savana Rugare Gumbo, nyaya dzavo dzachingonetsa mumatarum. Ende chatungotaura chete ngatingowekai nerespect, ngatingozivai kuti mhandu iZANU PF kwete mapati, ende vamwe mamembers evanhu vari kumapolitical party kumaopposition uko vakatobuda kudhara ishiri dzakatobhururuka idzi. Havasiriwo target vanhu vari muZANU PF. Ndopanofanira kuita center nefocus ipapo.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare.
Nemovhoro tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Mo Madruku. Ava noti kunetsana nekupatsanuka kweZANU PF kwakanakira nyika sezvo bato iri kana rakasimba rinokanganisa kuvandudzwa kwezvinhu munyika.
Zviri kuitika muZANU PF zvakanaka sereke, hapana munhu anofanira kuneseka nazvo. Vanhu vari kunetsana vari mukati mepati vanhu vaigara vachidya vese vachifara kupa zvinhu zvenyika, saka zvinezvi vaburana pachie zvavo. Zvinotobatsira ukaona kana masoti aotanga kubayana nemapanga kana kurovana vasingachakwanisi kuba, unotofara ukaona mbavha dzitanga kuuya pamba pako, dzichadzapinda mumba mako dzitanga kutonetsana pachie zvazvo. Unganetsekerei nezvinhu zvakadaro? Hapana munhu anofanira kutambudzika nekunetsana kwevanhu vemuZANU.
Musakanganwi kuteerera huruku yedu namuzvinafundo Love Mo Madruku nemuvhuro. Kanzuri yeguta Harare inoti ine urongwa hwekuti vose vari kutengesera munzvimbo dzisingabvumidzwi mumusha wembare vange vachiiswa panzvimbo yakaonekwa seyakakodzera kuti vashandire. Nzvimbo iyi inonzi iri paShawasha Grounds. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti nekuona kuti kanzuri inogona kutowana mari kubva muvanhu ava kuburikidza nekubhadhara kwavo mitero, vaona zvakakodzera kuti vaendese panzvimbo iyi. Svondo rapera, kanzuri yakanga yapa vanhu ava maawa makumi mana nemasere kana kuti mazuva maviri ekuti vange vabva munzvimbo dzavari kushandira idzi, kukundikana kwavo vaizobviswa nechisimba. Asi vachideme vanoti kanzuru yakaona zvakakosha kuti vanhu ava vasatengesera migwagwa mavanga vave kupinda, izvo zvaita kuti vavaise panzvimbo iyi. Vanhu vangada kusvika chiuru nemazana mashanu vanotarisirwa kuti vachabatsirwa neurongwa uhu uhwo huchaita kuti vatengesere panzvimbo dzine mvura nezvimbuzi panguva iyo kanzuru inenge ichigadzirisa nzvimbo iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Vakandini zviripo nezvekuti kanzuri yaona kuti vanhu vari kutengesa kumbare ava paShawasha Ground tivaite formalize kuti vakwanise kutanga kubhadhara kukanzuri basa ravo ravari kuita iroro rekutengesa. Izvi zvichatibatsira pakuti mari yavo iyoyo yavachabhadhara ndeyatichashandisa kunge tichiisa midziyo yekuti vange vachitengesera vari. Uyezve vanhu ivava paShawasha Ground pari kuina construction yemusika wekutengesera, saka tikuti vanhu vavo vari kutengesera paShawasha Ground ivavo ndo vanhu zvakare vachange vachinotengesera mumaketi chaiyoyo, saka vari kugaro vari padhuze pemaketi yachitengesera vari. Panzvimbo iyi pane zvimbuzi, pane mvura, pane mabhoho, saka inzvimbo yakanaka chose.
Tinoona kuti svondo rapera makanga mavapa mazuva maviri kana kuti 48 hours dzekuti vange varongedza vasungatwawo vabve panzvimbo apa. Chii chaizvo chanyanyoita kuti muchinje pfungwa idzi?
Kwete 48 hours dzavakapuwa ndedzekuti vabve mumugwagwa vaende panzvimbo yatiri vatendera iyoyo. Ndirikupanzwisisa?
Iyi ndirikupanzwisisa.
Ehe, ndekuti vabve mujinga memugwagwa vaende panzvimbo yatiri vatendera, ndizvo 48 hours dzavo dzakapuwa. Iyezve dzimwe 48 hours dzakapuwa vanhu ndedzekuti vakavaka zvinyeda zvavo zvekutengesera vabve muzvinyeda vadzidze zvinyeda zvavo vega, ende tiri kufara kwazvo nekubvisa kwavakuita zvinyeda zvavo kunyanya zvinyeda zviri pamusika.
Chii changa ichimboita kuti kanzuru isatora danho ramaa kutora iro rekuti mugadziridze pekushandira pevana?
Aya mabasa anoitwa nechifamba nenguva. Nguva yachinanzvimbo yatosvika kuite basa iroro ende tiri kutoriita. Tikangida kuti tichatsvaga zvakamboendeka kumashure ka hatingamboendi kumberi. Iko zvinezvi tatomba danho rekuti zvinhu zvigadzirisike, vanhu vaende panotengesera panobvumirwa. Ende tisina kana kumbonyarana kuti iwe uende apa ende apa, ende vanhu vari kutozvifarira izvozvo kuti vainge vachiinda panzvimbo dzinotenderwa.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Makare kare panguva yedunhu remasvingo ringadai rizere nemufaro mukuru, vanhu vakawanda vachitarisira kuenda kumachikichori vachipemberera bhavhadhe remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi izvi handizvo zviri kuitika mudunhu iri, iro richange richiitirwa bhavhadhe ravaMugabe svondo rinouya paGreat Zimbabwe. Gantri Maramba anotiudza kuti sei kumasvingo kusina mufaro rwendo runo.
Vanhu vazhinji vekumasvingo havasi kuratidzira kufarira chiitiko ichi sezvo vakawanda vari kutsvaga nzira dzekuwanira mhuri dzavo chikafu. Ongororo yakaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vagari kumasvingo havana mufaro wakanyanya nepamusoro pekurwisana kuri kuitwa muZANU PF. Kunetsana uku kuri kunzi kukanganisa gadziriro dzebhavhadhe iri zvichitevera kumbomiswa basa kwakaita sachigaro weZANU PF masvingo vaEzra Chadzamira, avo vari kuzviramba nekutsigirwa nevamwe vavo mumasvingo. Vachadzamira avo vanotungamirira chikwata chiri kugadzira bhavhadhe iri vakambomiswa basa mubato ravo napolitical komisar weZANU PF vaSevia Kasukuwere vachipomerwa mhosva dzisina tsarukano. Asi vanoziva zviri kuitika mubato iri vanoti vachadzamira vari kufira nyaya yekusatsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vachadzamira neutungamiri hwemasvingo vanonzi vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kunzi vari kunetsana naamai Mugabe muhondo yekuwana munhu achatsiva Mugabe kana vachinge vabva pachigaro. Vachadzamira vanoti gadziriro dzemabiko aya ayo achada mari inosvika zviuru mazana masere zvemadhora dzava pachinhanho chepamusorosoro.
Vamwe zvavo vanoita mabiribobo avo kuda kudzivirira kuti masvingo ionekwe sekuti haidi purezidendi, asi we are behind our president and we will support him to the end. So far tava nemaresources aya akawandisa ngombe dzakusvika kuma 43, chikafu chose chinofidha vanhu, we have tons and tons of maize. Then transport is available kusenga ma districts ose. Mari so far mari yavapo it's about 35,000 I think.
Vanoongorora vanoti mari yakatorwa nachadzamira ishoma zvichikonzerwa nekurwisana uko kuri kuita kuti vamwe vasare kubvisa mari iyi. Mumwe mutsigiri weZANU-PF wechidiki akaramba kudomwa zita rake anoti gore rino mafaro mashoma nenyaya yemvonga mupopoto iri mubato uye nzara iriko.
Gore rino mufaro unosiva nesuse vanhu vanotsigira vaMugabe sevamayuthi kunyanya eZANU-PF mushoma nekuda kwemanyongori ari kuitika mumusangano medu. Tichitarisa zvakaitika nezuro zvokuti varwere sununguko vamawa veterans adorohwa nemapurisa, ndo zvimwe zviri kutiita kuti tisautarisira kuti kuda zvinhu zvedu zvikafamba zvakanaka gore rino iri.
Vamwe vagari vanoti havana hanya nebhavhadhi iri uye nguva yekufarira zuva iri nekuti vakaomerwa neupenyu, nekudaro vari kutoshingirira kuita mabasa avo kuti vararamise mhuri dzavo munguva yakadai.
Vanhu vari kutokonzendera nekutsvaga kuti vararamisa sei mhuri dzavo, vari kutsvaga chekuti vati dumbu, kwete kuswera uchinetseka nekuti purezidendi anouya kuya kuzoita bhethidhe rake muno. Handi vanongonodya vakuru vava ikokoko, hamuna zviri kuitika. Umwe tingoda kuzvitsvagirwa mari dzedu isusu zvepurezidhe bhethidhe dzavo idzo, tongozonoonawo musi wacho wazvinge zvasvika.
Kunyange hazvo vaMugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nemaviri musi wesvondo kukadzi 21, 2016, mhemberero dzavo dziri kuitwa svondo rinouya musi wa27. Vachitaura pamusangano wakaitwa kumasvingo svondo rapera, mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vakakurudzira vanhu kuti vaende kunovhiringidza mabiko aya senzira yekuratidza kutsutsumwa kwavo sezvo vanhu vazhinji vari kufa nenzara munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mvonga mupopoto nemhirizhonga iri kuitika mubato reZANU-PF. Umwe chikwata chinozviti Generation 40 chiri kutashurana nechikwata cheTeam Lacoste.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chapiwa mufaro unotyisa apo chasimuka nhasi chakananga kumakundano makuru T20 World Cup. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Uyu ndiwo mufaro watambidzwa chikwata chemutambo wecricket apo chasimuka chakananga kuIndia kumakundano T20 World Cup ayo ari kutanga musi wa8 kurume. Chikwata ichi chakurumidza kusimuka kuitira kunotamba mitambo yegadziro yakakwana, uyezve kuti vanojairira mhepo yeko sezvo yakasiyana zvikuru nekuchamhembe kuAfrica. Vatsigiri vavo vari kutarisira zviri nani pane matambiro avanga vachiita, vatarisira ivo kuti vachafara apo chikwata chavo chichadzoka kana makundano aya apera. Mutungamiri weZimbabwe cricket vatawenga mukuhlani vataurira vatambi ava pamwe nevararidzi vavo kuti havasi kuzotambira zvichemo kana chikwata ichi chikanokundikana kumakwikwi epasi rose aya. T20 chawengwa mkushani English X2. Asi manager wema Chevrons wa Christian Chitsike vavimbisa kuti chikwata chavo chichanomuka chibebenenga, vachivimbisa mufaro mukuru kune vese vanotevera chikwata chema Chevrons.
Tichano tamba to the best of our ability and will assure vanhu vese kuti they will be proud of us and the efforts that we'll put in the tournament at Ribbon Day.
Mutungamiri wevatambi vema Chevrons Hamilton Masakadza anoti vanga vakamirira zvikuru makundano aya sezvo vari kuda kuratidza chikwata cheAfghanistan kuti ndivo vari pamberi.
Tiri kuroona rwakakosha Stereki kwatiri and tinoda kuita kuti titambe zvakanaka tikwanise kukunda timu yakaita seAfghanistan yanga iri kutinetsa mazuva ose.
Masakadza aramba kutaura nezvekutora mukombe achitinangwa chavo ndechekutanga vabuda mugungano repasi pasi ravari vasati vatarisa zviri kumberi munharaunda yechimbiri.
Kutora mukombe sekutaura kwadaita pekutanga izvezvi chinangwa chedu ndechekutanga takunda pekutanga apa takunda pekutanga tozoenda tozoenda tichiona zviri pamberi.
Vachitsike vanoti ivo vangafare zvikuru vakakwanisa kubuda mugungano repasi iri vokwanisa kuenderera mberi uko vachanosangana nezvikwata zvakaita seWest Indies, Sri Lanka, England pamwe neSouth Africa.
Target yedu yekutanga kubuda muqualifying round topena into the tournament proper ndo minimum yedu isusu yatakatarisa nayo.
Paurongwa hwemitambo yakabuditswa neveInternational Cricket Council mushure mekutamba neScotland, Zimbabwe ichasangana neHong Kong musi wa10 kurume nekupedzisira neAfghanistan musi wa12 kurume. Asi vanoongorora zvecricket vanoti Zimbabwe haina simba rekukwanisa kusvika munharaunda yechipiri. Totarisa mutambo wenhabvu. Zvikwata zvine mukurumbira zvedynamos nehighlanders zvichange zviri munhandare mukupera kwesvondo zviratidza vatsigiri vazvo vatambi vavo vatsva. Dynamos iyo yave nemuraridzi mutsva Joe Silva wekuPortugal ine mitambo miviri zuva rimwe chete munhandare yeRufaro Stadium nesvondo. Sekutaura kwamaneja wechikwata ichi vaRichard Chioro, Dynamos iri kutarisira kutambisa vatambi vavo vatatu vari kutarisirwa kubva kuBrazil mangwana. Panguva imwe chete Highlanders iri kutamba neChorocho Pirates Mbaba Field Stadium mumutambo wakabaka moto sezvo zvikwata izvi zvitambira muguta rimwe chete. Highlanders haina kutenga vatambi vatsva nemhaka yekushayikwa kwemari asi yakatora vatambi vechidiki vane tarenda kubva kuchikwata chavo chevechidiki icho chiri kuita mashiripiti muDivision 1. Mitambo yeDynamos neHighlanders iri kutarisirwa kuunganidza vanhu vazhinji sezvo vatsigiri vezvikwata izvi vaine shungu dzekuona vavachange vachibhadhara kuona gore rino. Makwikwi ekasolaga Premier Soccer League yegore rino achatanga muna kubvumbi sezvo varoda kupa chikwata chemaWarriors nguva icho chine mitambo miviri yakakosha muna kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anoteera anotaura anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakaparura nguva pfupi yapfuura musangano weUSASEAN muSunnylands mudunhu reCalifornia vachiti matunhu mashoma pasi rose ane mukana wakanaka mumakore ano zvichienzaniswa nedunhu reAsia Pacific. Mukutora mukana uyu vaObama vakati nyika yavo ine urongwa hwekutaurirana nenyika dzemusouth east asia neASEAN umo mune zvikwanisiro zvekuchengetedza runyararo nebudiriro mudunhu iri.
VaObama vakakurudzira nyika dzemuASEAN kuti dziite zvose zvadzinokwanisa kuitira kuti munyika idzi mutangwe mabhizimisi ayo anozobatsira zvizvarwa zvenyika idzi. Vakakurudzirawo musangano uyu
kuti nyika dzive nedonzo rimwe chete rekuona kuti mutemo yepasi rose yaremekedzwa uye kusawirirana kupedzwe nekutaurirana pachitevedzwa mitemo yepasi rose.
America inoti kusununguka munyaya dzematongerwo enyika kwakanaka munyaya dzebudiriro. Inotiwo sarudzo dzemubhema pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyika iyi zvinopa tariro yakanaka yeremangwana. America inoti mukubatana neTrans-Pacific Partnership, Singapore, Vietnam, Malaysia neBrunei dzakazvipira mukusimudzira mabasa adzo. Mutungamiri weAmerica vaObama vanoti vari kuona kubudirira neutongo hwejechetere pamwe nekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa nenyika dziri muAsian Pacific. Nako kambo ndiridze mere kubva kuna mushakabvu system tazvida tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Kurwisana kuramba kuchenderera mberi mubato rezano PF, mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vachiratidza kuva mutete pakuedza kwavo kudzima moto uri mubato ravo.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatenda IBT vanoti kunetsana kuri muZANU-PF kunogona kukonzera hondo kana zvinhu zvikasagadziriswa nechimbi chimbi.
Vakawanda kumasvingo varatidza kusafara nedanho reZANU-PF rekuda kuitira vamugabe mabiko ebhavhadhe vanhu vemudunhu iri vachifa nenzara.
Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu
neni Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Chris Gande.